Mufananidzo 92. Marko 12 ndima 41 kusvika pa 44. Ruka 21 ndima 1 kusvika pa 4. Rimwe zuva Jesu akanga agere mutemberi panzvimbo yakanga yakatarisana nepaiiswa mipiro navanhu. Akatarisa vanhu uye akaona vapfumi vachiuya nemipiro yemari zhinji. Ipapo imwe chirikadzi yakauya. Yakapa tumari tudiki tuviri. Pakarepo Jesu akadana vadzidzi vake kwaari akati, munoona chirikadzi iyi murombo? Ndiyo yapa zvakawanda kupfuura vamwe vanhu vose. Vamwe vapa zvakasara paufumi hwavo, asi apa zvose zvaanga anazvo.